ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoroye na uzeduza nasi muvuro kukadzi 15, 2016. Vaimbo va sachigaro we Zano PF kuma Shonaland West vatemba muliswa vanoti kunetsana mu Zano PF kopa kuti nyika irambe ichitambura. Mapurisa oongorora nyaya yekuti pane ndege yainge iine chituna uye mamirioni nemamirioni emaranzi yakamhara panhandare yeHarare International Airport nemusi wesvondo. Kambani yeGlobal Airlines muFlorida kuAmerica yaudza Studio 7 kuti iri mumusangano wekuzeya nyaya yekuti ndege yavo yainge iine chituna. Mapurisa oshorwa nekurova madzimai airatidzira pazuva reValentine's Day. Mushirongwa chedu cheutano tichange tichitarisa matambudziko ari kutarisana nevanorarama neusope. Vatsigiri venhabvu vofarira kukunda kwakaita chikwata cheChicken Inn, chikwata chepamusoro-soro chekuSouth Africa cheMamelodi Sundowns mumakwikwi ekutanga eCAF Club Champions. Muchirongwa cheLive Talk na 8:30 PM tiri kutarisa nyaya iri kupomerwa mapurisa yekuchikora kodzero dzevanhu. Iyi ndiyo musoro yenhau dzedu dzanhasi. Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 uye munokwanisazve kutiwana pafacebook page yedu yeVOA Shona.